Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro nyamavhuvhu 9/2021 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa wovedzera nemamwe mavhiki maviri chirongwa chekuti vanhu vagare mudzimba senzira yekurwisa denda reCOVID-19. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu makumi manomwe nevana vakafa nechirwere cheCOVID-19. Uwandu unosanganisira vamwe gumi nevatatu vakafa muHarare nemusi wemugovera vakanonokwa kuziviswa. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa nhasi vatungamira nyika mukucherechedza nekuremekedza magamba akafira nyika kumarinda eHeroes Acre. Mutungamiri webato rinopikisa reMDC Alliance vaNelson Chamisa votaurawo neStudio 7 nezvezuva remagamba. Masangano akawanda oshora zvikuru nyaya yekufa kwemwanasikana ane makore gumi nemana achisununguka kuchechi yechipostori kubocha kuManicaland. Sangano remisa Zimbabwe roendesa kunongorora sarudzo dzekuZambia chikwata chenhumwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa nhasi vawedzera nemamwe masvondo maviri urongwa hwekuti vanhu vagare mudzimba kana kuti lockdown. Mumashoko atapiwa mvumo nebazi rezvekuburiswa kwemashoko, vaMunangagwa vati kunyange uwandu hwevari kubatwa nechirwere ichi huri kudzikira, vanhu vakawanda vachiri kufa.
The increase in new cases per day has gone down considerably in the past 2 weeks, even to less than 10%.
Wandu wevanhu vari kubatwa nechirwere ichi wadzikira zvikuru mavhiki maviri adarika. Mune mamwe matunhu, wandu uhu watodzika kusvika pazvikamu gumi kubva muzana. Uyu munongedzo wekuti tiri kukwanisa kurwisa chirwere ichi, asi chiri kutishungurudza ndechekuti wandu hwevachiri kubatwa nechirwere ichi uye vari kufa huchiri pamusoro zvakanyanyisa pane zvatiri kutarisira. Nekuda kwechikonzero ichi ndokusaka tave kuwedzera nguva yekuti vanhu vagare mudzimba nemamwe mavhiki maviri. Ndinokurudzira mose kuti muteedzere kurudziro dziri kupiwa kudzivirira kupararira kwechirwere ichi.
Mashoko emutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa atapiwa mvumo yekushandisa nebazi rezvekuburiswa kwemashoko. Zvichakadaro, bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu makumi manomwe nevana kana kuti 74 vakafa nechirwere cheCOVID-19. Wandu uhu unosanganisira vamwe gumi nevatatu vakafa muHarare nemusi wemugovera, asi vainge vasati vaverengwa. Izvi zvasiya vanhu vafa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira vave zviuru zvitatu nemazana mapfumbamwe kana kuti 3,900. Vanhu mazana mana nemakumi matatu nevanomwe kana kuti 437 vakabatwa nechirwere ichi, zvasiya vabatwa nacho kubva zvachatanga kupararira vave zviuru zana negumi nezvitanhatu zvine mazana matatu nemakumi maviri nevanomwe kana kuti 116,327. Vanhu chiuru chimwe chete nemazana mana negumi nevatatu kana kuti 1,413 vakaporawo nezuro, zvichisiya vapora vave zviuru makumi masere nezvisere zvine mazana masere nemakumi maviri nevapfumbamwe kana kuti 88,829. Vanhu vabayiwa nhomba yekutanga vave miriyoni imwe chete nezviuru mazana masere nemakumi matanhatu nezvina zvine mazana maviri nemana kana kuti 1,864,204. vanhu vabaiwa nhomba yepiri sezviri kukurudzirwa vave miriyoni imwe chete nezviuru makumi maviri nezviviri zvine mazana matanhatu ane gumi nevasere kana kuti 1,022,618. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kuitira kuti chirwere checovid-19 chisaramba chichipararira zvakanyanya. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti vane urongwa hwekuti nyika isimuke kubva mumadhaka mairi vachiti vakafa muhondo yerusununguko vakafira kuti munyika muve neugaro hwakanaka. VaMnangagwa vataura izvi nhasi pamarinda anovigwa magamba enyika pamhemberero dzezuva remagamba. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vachitaura pamhemberero dzezuva remagamba paHeroes Acre nhasi, vaMnangagwa vati hurumende yavo iri kushanda zvakasimba kusimbaradza upfumi hwenyika pamwe nenyaya dzebudiriro matunhu ose munyika. Semuenzaniso, vaMnangagwa vati hurumende yavo iri kushanda zvakasimba kuvandudza nyaya yedzidzo pamwe nekugadzira migwagwa yakawanda munyika. Vati kunyange Zimbabwe yakatemerwa zvirango, hurumende yavo ine tarisiro yekuti upfumi hwenyika huchasimukira vanhu vagodya huchine mukaka.
Our liberation heroes and heroines saw a well-funded enemy with sophisticated weaponry and they said to themselves, we will fight them, we will not give in, we will overcome.
Magamba edu enyika yechirume nechikadzi vakaona muvengi aive nemari yakawanda uye aive nezvombo zvemhando yepamusorosoro vakazudza kuti tichavarwisa uye hatizi kuzokanda mapfumo pasi tichakunda. Uye naizvozvo semagamba anhasi muvengi wedu inamo nzara, chirwere huori pamwe nekufa nekunonoka kwebudiriro, tichabudirira uye tichakunda. Ngatirwise iwo tigokunda munyedze budiriro neupfumi pasi pehurumende chipiri.
Zvichakadai, mutauriri weMDCT vaWitness Duve vati kunyange hazvo vachicherechedza kurwirwa kwakaitwa nyika kuburikidza nehondo yechimurenga, zvimwe zvezvakarwirwa nevarwi vehondo zvinosanganisira nyaya yekucherechedzwa kwekodzero dzevanhu hazvisati zvagadziriswa makore makumi mana nerimwe nyika yawana kuzvitonga kuzere. VaDuve vati vamwe vakafa vachirwira kuti munyika muve neutongi hwejekerere pamwe nekucherechedzwa kwekodzero dzeveruzhinji vakaita sevaimbova mutungamiri weMDC Mushaka Bhuva Morgan Tsvangirai nevamwe vanofanira kuitwa magamba enyika.
Vatsvangirai nana Inatsichitsa nana Gertrude Mthombeni ndevamwewo vakazosimuka kuti vazame kuti vaone kuti nyika inodzokera pakunge yakasununguka panyaya dzehuman rights. Saka vanhu vacho ivavavo tinoona sekuti vanhu vanokodzerawo kuti vaite manational heroes.
VaMnangagwa vashandisawo mukana wemhemberero dzanhasi kupa menduru kune vamwe vakarwa muhondo yerusununguko vakaita savaJosiah Tongogara, vaAlfred Nikita Mangena, amai Jane Ngwenya avo vakashaya svondo rapera, vaAbraham Kiwane nevamwe kuburikidza nebasa guru ravakabata kuti nyika iwane kuzvitonga kuzere. Menduru idzi dzapiwawo mamwe masvikiro akafa nguva yechimurenga chekutanga anoti mbuya nehanda nasekuru Kaguvi. VaMnangagwa vapawo menduru kune vamwe vakashanda zvakasimba kusimudzira nyika pamwe neraramo yevanhu nyika yawana kuzvitonga kuzere, uye vanhu ava vanosanganisira vaJohn Maluzo Ndlovu avo vakarwira kuti vakarwa muhondo yerusununguko vapihwe mari dzemudyandigere, gurukota rezvemitambo netsika muzvare Kesti Coventry nekukunda kwavakaita mumitambo yemaOlympics pavakanga vachiri kuita zvekutuhwina, uye mudzimai wavo amai Auxilia Mnangagwa avo vari kutenderera nenyika yose vachibatsira vakwegura vanotambura pamwe nekudzidzisa veruzhinji nezvedenda recovid-19. Mhemberero dzanhasi dzaitwa paine vanhu mazana maviri chete vanga vakakokwa senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19. VaMnangagwa vashandisawo mukana uyu kukurudzira veruzhinji kuti vabayiwe nhomba dzecovid-19 kuitira kuti nyika yose izvidzivirire kudenda iri. Vati hurumende yavo icharamba ichitenga nhomba idzi kusvikira vanhu vose vabayiwa. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba idzi kuvanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu zvitanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Zvichakadaro, mutungamiri webato guru rinopikisa reMDC Alliance vaNelson Chamisa vabatanawo nenyika mukurangarira magamba ehondo yechimurenga vachiti zvido zvavo zvekuti vanhu vasambunyikidzwe zvizadzikiswe muZimbabwe yakasununguka. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata vaChamisa.
Zuva remagamba izuva rakakosha zvikuru, zuva ratinoremekedza apo tinotarisa hama dzedu magamba akatisiya nemapenyu vakarwira nyika kuti ive nerusununguko. Asi isu mukunzwisa kwedu tichikoshesa magamba, tine kuti tine chidokwairirwa, chido kana kuti chinangwa chokuti dei mweya wegamba waramba uri munyika, wekuti taida rusununguko, taida one man one vote, taida kuti vanhu vange vane ivhu ravo, taida kuti vanhu vange vane rusununguko rwakakwana, pasawana anorohwa nenyaya yematongerwo enyika, pasawana anosungwa nenyaya yematongerwo enyika, pasawana anonyimwa mbeu nenyaya yematongerwo enyika, pasawana anonyimwa fertilizer kana anotorewa humambo ushe kana usabhuku nenyaya yematongerwo enyika, pasana anombunjikizwa kuitwa semusuwa wesadza unosvinyangwa muruoko. Tine rudo, tine rugare, sarudzo dzisabirwa, vamwe vachibira nhingi kana kubira nhingi, avhoterwa ngaatungamiriri asina kuvhoterwa ombogarawo pabhenji akamirira umwe kuti atambe, wotura befu wawana simba wodzoka mundima wobata gejo, nyika ichirima, nyika ichikunda.
Kuri kuti masarudzwa, pane urongwa here hwamuinawo wekuti magamba angarangarirwa sei vaChamisa?
Tine urongwa hwakadzama hwekupindura nekushandura zvinhu. Chokutanga, tiri kuti muhurumende yatinoita kutungamira itsva iri kuuya muZimbabwe itsva yatiri kuti New Great Zimbabwe Plan, tinenge taakuti instead yokuti pangova nezuva reHeroes panenge pane mwedzi wese uchiitwa zvakasiyana siyana, zvidzidzo, mitambo munharaunda, mumhuri, tovawo nemukana wekuti mhuri dziremekedzewo kana magamba emhuri, tozongova nezuva rimwe chete ratinozova nekupemberera kwakakwana munhu wese ari pamwe chete takutarisa magamba enyika. Asiwo tichitarisawo mawo veterans edu.
Zvii zvamunenge muchitarisa apa?
Nyaya yechikafu, mararamiro avo, kubata kwavo. Hatingaiti mawo veterans anononga sosve nemuromo achidya nhoko dzezvironda. Mawo veterans vana Chimbwido vese vana Mujibha havasi kubatwa zvakanaka. Ini chandichaita semutungamiri nebato randotungamirira nehurumende yandinda kutungamira yemunhu wese inosanganisira vari kuZANU PF, vari kuMDC nekumapato matsva mamwe achauya, tinenge taakufamba nechinhu chimwe chete tichiremekedza magamba edu. Tiri kugadzirirawo kuti dei tafambisa nyaya dzokuti tive nekupuhwa kweuchapupu menduro kana kuremekedzwa kwevanenge vabata zvakanaka kunyaya dzezvemimanzi, vanenge vabata zvakanaka munyaya dzezvemitambo, vabata zvakanaka munyaya dzezvemunharaunda dzakasiyana siyana, munyaya dzezveutano, kudzidzo. Totarisa kuti mahiro havasi vekupolitics chete, mahiro munhu wese anenge achishandira nyika. Tova nenational merits and awards inopuhwa kune maZimbabwenzi anenge aita zvakakosha. Chitatu, isu tiroda kuti tive neLiberation Museum.
Inenge iri yei?
Nzvimbo ichavakwa ine tsanangura zvenhoroondo yehondo, zvenhoroondo yerusununguko, zvenhoroondo yekwatakabva, heritage site.
Mutungamiri webato guru rinopikisa reMDC Alliance vaNelson Chamisa vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Masangano anorwira kodzero dzevanasikana nemadzimai uye bazi reUnited Nations vari kukurudzira hurumende kuti iferefete zvakasimba nyaya yemwanasikana ane makore 14 Memory Machaya akashaya achisununguka ari pane imwe nzvimbo inonamatirwa nevekereke yechipostori kubocha mudunhu reManicaland. Kunyange zvisiri pamutemo, dzimwe kereke dzechipostori dziri kuroodza vana vasati vabva zera. Gurukota rinoona nezvemadzimai amai Stembiso Nyoni vakurudzira kuti nyaya iyi iongororwe, vakashora zvakanyanya chiitiko ichi. Mumashoko kuvatori venhau, United Nations yati mwana mumwe chete pavatatu muZimbabwe anoroorwa asati abva zera, ikakurudzira kusimbaradzwa kwemitemo nedzidziso kuti izvi zvisaramba zvichiitika. Vamwe vanhu vari kunyorawo tsamba yenyunyuto pamadandemutande inonzi hashtag End Child Marriages Now and hashtag Justice for Memory. Mutauriri wemapurisa, Assistant Commissioner Paul Nyati, Vaudza Studio 7 kuti mapurisa vanoda nguva chete asi vari kuferefeta nyaya iyi. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata vanotungamira sangano rinorwira kodzero dzemwanasikana kumaruwa reRosaria Memorial Trust. Varizve mumiriri weAfrican Union pakodzero dzevana mukuedza kupedza nyaya yekuvamanikidza kuroorwa vasati vabva zera. Amai nyara dzai gumbo nzvanda.
Chekutanga ndechekuti tiri kushungurudzika kurwadziwa nekushatirwa nenyaya yekufa kwaMemory Machaya, nekuti inyaya yagara irimo munyika yatanga tisingasumudzire musoro zvakakwana zvakasimba. Mhosva dzakaparwa apa dzakawanda. Mwana uyu mwana mudiki zvekuti kutanzi aita mimba mwana akatobatwa chibharo, mwana akaroorwa zviri kunze kwemutemo. Toziva kuti mutemo wedu wenyika hautendedze kuroora, kuroodzwa nekuroorwa kwemwana asati asvika zero. Uye mwana uyu akafa firo isina tsarukano, isinganyatsonzwisisika kuti akafa sei. Saka pari zvino tarisiro ndeyekuti hurumende iferefete nyaya, igosunga vese vane chekuita nemhosva dzese dzakaparwa vanhu ava vagove pasi pemutemo, sekuti hatingave nyika inoraramwa yekuti vamwe vanhu havaremekedze nekukoshesa mutemo wenyika.
Muri kufara here nekuongororwa? Muri kufara here nekuferefetwa kuri kuitwa nyaya iyi nemapurisa kusvika pari zvino?
Hongu, mutauri wekumapurisa vakabuda vachiti vari kuferefeta nyaya iyi, asi haisi nyaya yekuti ingada kunzi inoda nguva kuferefetwa. Sekuti mwana paakazvarwa panozikamwa vabereki vake, vanozikamwa. Munhu waakanga achigara naye achinzi ndiye wakamuroora anozikamwa. Kushiraini kwacho kwaakaenda akafirako akavigwa kunozikanwa. Saka isi nyaya yekuti inganzi inonetsa kuferefeta, inyaya inongoda kuti mapurisa ape nguva yakakwana nekuchimbidzika kuitira kuti tigadzika nehana senyika. Izvi hazvisisiri zvekungoti mwana akafirwa nevabereki vake, asi isu senyika maziso edu ese atova kubasa riri kuitwa nemapurisa.
Bazi rinoona nezvemadzimai raburitsa mashoko nhasi richishorawo nyaya yekufa kwemwana uyu. Mazviitambirawo sei semunhu anorwira kodzero dzevanasikana?
Hongu, tiri kugamuchira statement yapiwa naminister vanoona nezvekuenzaniswa kwemukana pakati pemadzimai nevanhurume munyika, Minister of Women Affairs, vachipa nemashoko akasimba zvikuru kuti nyaya dzegender-based violence, kumbunyikidzwa, kurepwa kwevana nechild marriage dziri kunze kwemutemo. Izvozvo tazvitenda.
Mumiriri weAfrican Union pakodzero dzevana mukuedza kupedza nyaya yekumanikidza kuroorwa vasati vabva zera, amai nyara dzai gumbo nzvanda, vari parunhare kwaMurehwa naBlessing Zulu Studio 7. Sangano reMedia Institute of Southern Africa kana kuti MISA ratumira chikwata chenhume dzinobva kunyika dzakasiyana-siyana kuZambia kunoongorora sarudzo dzichaitwa munyika iyi musi wa12 Nyamavhuvhu unove musi wechina svondo rino. Chikwata ichi chichange chichitungamirwa nasachigaro weMISA mudunhu rekuChamhembe kuAfrica, uye variwo zvakare sachigaro weMISA Zimbabwe vaGolden Maunganidze, vachitsigirwa nenhume dzinobva kuTanzania, Mozambique pamwe neMalawi. Mukuru weMISA Zimbabwe vatavani mwoyo vanoti chikwata ichi chichange chichiongorora mafambisirwo esarudzo chakanangana nekufambiswa kwemashoko pamwe nekushanda kwevanofambisa mashoko kwakasununguka. Vamwoyo vanoti zvinenge zvaunganidzwa nenhume dzeMISA idzi zvinozosvitswa kumasangano anoti reAfrican Commission, reSouthern African Development Community kana kuti SADC, reAfrican Union pamwe nereUnited Nations. Ngatinzwei vachitsanangura.
Ichokwadi, musangano mukuru weMedia Institute of Southern Africa unotekeshera muChamhembe cheAfrica watumidzira nhume dzavo kunyika yeZambia kuti vange vachindoongorora kuti sarudzo dziri kufambiswa sei, maenderano nekubatwa kwekufambiswa kwemashoko kana kuti kutepfenyurwa kwavo kana kushanda kwavo pamadande mutande nezvakamatenderedza.
Nume idzi dzabva kunyika dzipi vamoyo?
Nume dzatumirwa dzinobva kunyika dzakasiyana siyana muchamembe cheAfrica dzichimirira musangano wedu weMedia Institute of Southern Africa. Nume dzichange dzichitungamirirwa nasachigaro wemusangano weMedia Institute of Southern Africa vachivaiwo vanomirira musangano uye zvine kutaurira vaGolden Maunganidze vachange vachiperekedzwa na muzvina homwe weMisa Southern Africa. Muzvara Kitomari vanovaiwo sachigaro weMisa Tanzania vachaperekedzwa zvakare navaFernando Gonzalez vachange vachibva kunyika yeMozambique. Vachabunga vachitsikirwa zvakare namuzvare Mumba vanenge vachimiririra muzvare Teresa Ndanga vanovaiwo sachigaro weMisa Malawi. Vakadaro vachange vachiperekedzwa nevanovaitira basa musecretariat vachinge vachitungamirirwa navanxava machazi kuti vabate basa zvine udzamu.
Ndeke kutanga here akakuti sangano renyu reMisa ringe richiongorora sarudzo?
Hakasike kutanga kuti Misa itumire nhume dzayo. Kubva Misa ichitanga mugore ra1992 kuNamibia raive basa rayo rekutumira nhume idzi. Sezvamunoziva kuti pakamboita kanguva kekuti asingachadaro nekuti tatangopindwa nenjodzi dzekuti muzinda wedu wanga wambongeukamhina.
Mapedza kudaro, zvii zvamunozoita nezvamunenge mawana musarudzo iyi?
Tapedza kudaro tinosvika patinondoherengedza zvatinenge tawana mukufamba kwebasa iri tochigadzira rwaro ratinotiro post election report. Rwaro rundo rwatinondosvika tichigogodza pamasuo eSADC, pamasuo eAU, pamasuo eAfrican Union, pamasuo eUnited Nations tichiti ndozvatakaona kuti zvakaitika musarudzo dzeZambia. Chii chavanofarwa kunge vachikomedzerwa kuti vaite kuti tisumudzire kufambiswa kwakanaka kwesarudzo dzemusouthern Africa nemuAfrica chekerere? That's why maona tasumudza nhume dzine mutsindo.
Avanga vari mukuru weMisa Zimbabwe vatabani mwoyo vari parunare muHarare neStudio 7. Chirongwa chekudzidzisa vanhu nezvekukosha kweutano hwavo munguva yekurwisa kupararira kwedenda recovid-19 chiri kutarisirwa kupetwa nhasi muGoromonzi mudunhu reMashonaland East, iro riri kunzi nebazi rezveutano rine vanhu vashoma zvikuru vatambira kurudziro yekuti vabayiwe nhomba yekudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19. MuGoromonzi, vanhu vanodarika zvikamu zvinomwe kubva muzana kana kuti 7.5% ndivo chete vabayiwa nhomba yecovid-19 kechipiri. Iri idambudziko riri mumaruwa akawanda zvinonzi nenyanzvi dzeutano zvakonzerwa nekusanzwisisa uye zvimwe zvitendero zvinonzi hazvidi kuti nhengo dzazvo dzibayiwe nhomba. Dambudziko iri rakapa kuti muzinda weSweden muZimbabwe uumbe homwe yemari yekudzidzisa vanhu nezvekodzero dzavo munyaya dzezveutano muchirongwa chiri kutungamirwa nevePopulation Services Zimbabwe neveAdult Rest Clinic mumatunhu ose emuGoromonzi. Sangano rePSZ riri kutenda kuti pachine mutoro pakukurudzira vanhu kuti vabayiwe nhomba yecovid-19, asi rinoti riri kufara kuti vamwe vashoma vechitendero chechipostori vave kutambira chirongwa chekubayiwa nhomba. Kirimudzamiri anotipa nyaya inotevera.
Mai Fungai Muraga, vanotungamirira chikwata cheemergency response team musangano repopulation services Zimbabwe vari kwachinamhora kuGoromonzi mudunhu reMashonaland East, vanoti vagari vemudunhu iri vave kuziva kuipa kwedenda recovid-19 kunyangwe hazvo vazhinji vavo vasiri kutevedzera kurudziro kubva kubazi rezveutano nesangano reWorld Health Organization.
Nharaunda ino yechinamhora tirikuona kuti vanhu vazhinji vari kuziva kuti COVID-19 iriko, but chiripo ndechekuti havasati vachinja unhu hwavo kuti vapfeke mamask, kuti vamaintaine kuti vasange vakaungana vange vakaparadzana, havasati vatanga kuita that behavior.
Vanoona nezvekukurudzirwa kwezvirongwa zveutano vari health promotions officer vari mubazi reutano vaIsrael Njera, vanoti vari kushanda nezvikwata zvakasiyana-siyana kuti vadzidzise vanhu kusanganisira vechipostori nezvekukosha kwekubayiwa nhomba yecovid-19.
Ichokwadi dambudziko iroro riripo Tiri kusangana neva tungamiri wedzisvondo dzakasiyana siyana. Isu Ministry of Health tine utungamiri wenharaunda. Utungamiri wenharaunda unosanganisa masabhuku, unosanganisa utungamiri wemachechi, unosanganisa utungamiri wematongerwo enyika. Vamwe vanenge vachida kunzwisisa, vamwe vana kansela vaiva nokuti ndo vamwe vatungamiri vanenge vachipa ruzivo kana kuti vanenge vari mifananidzo yekuita zvinhu zvinodiwa. Saka tinenge tichisangana navo ivavo vachienda mumadzisondo imomomo vachinovataurira nekuti tingadzivirira sei kupararira kwechirwere ichochi checovid-19 nenzira yekubayiwa nhomba yecovid-19.
Vanomirira nezvekushambadzirwa zvine chekuita nezveutano vari Choice Champion musangano
Repopulation Services Zimbabwe
vaElton Kambarami vanoti havasi kungokurudzira vanhu kuti vabaiwe nhomba chete asi kuti varapwewo zvimwe zvirwere zvakaita seHIV, AIDS nekuronga mhuri munguva inenge ichinzi vanhu vagare mudzimba kuedza kudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19.
Tikutarisa kuti denda recovid-19 paratanga rakabvisa vamwe vanhu munzvimbo dzavanga vachigara. Vamwe vanhu havachakwanisa kunge vachiwana mari dzavaimbowana kuti vakwanise kuwana zvinhu zvinenge family planning. Tine matimu anofamba achipinda munharaunda dzakasiyana siyana. Sekuno kugoromonzi kune emergency medical response team yedu iri kupinda munharaunda tichiita kuti madzimai vari kuda kuwana nzira dzekuronga mhuri vakwanise kuwana rubatsiro rworwo.
Vanoona nezvekuenzaniswa kwemikana paka tipe vanhu rume nemadzimai musangano reAdult Rape Clinic amai Pepiswe Muranda vanotiwo vari kushandawo pamwe chete nesangano Repopulation Services Zimbabwe vachidzidzisawo vanhu nezvekuipa kwekubatwa chibharo kwevanasikana nemadzimai vachikurudzira vanhu kuti vamhanyare nyaya idzi.
Vana vadiki ndovazhinji vanobatwa zvibharo, vanobatwa chibharo nevanhu vari pedyo navo. Tiri kufamba nedingindira rinonzi #72 kungoreva maawa 72. Tinokurudzira kuti kana zvaitika munhu ngabva ataura ipapo.
Kunyangwe hazvo vamwe vakuru vemachechi vari kuramba kuti nhengo dzavo dzibayiwe nhomba, mukuru weZion Christian Church Bishop Nehemiah Mutendi ndivo
mumwe mukuru wemakereke
makuru munyika vakaudza nhengo dzekereke dzavo kuti anenge asina kubayiwa nhomba yecovid-19 haapinde mumagungano avo kana pasina tsamba inoratidza kuti vakabayiwa. Mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vaudza Studio 7 kuti chirongwa chekubaya vanhu nhomba chiri kufamba zvakanaka uye vanotarisira kuti hurumende ichagona kuzadzikisa shuviro yavo yekubaya nhomba vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Bache Live Talk na 8 PM tiri kutarisa dambudziko rechirwere checovid-19 zuva remagamba uye makwikwi achangopetwa eTokyo 2020 Olympics. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela ku Studio 7 ngenjabulo ngomvulo mhla ka 9 kuNcwabakazi 2021 ngontungamile inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
The number of new cases and deaths per day remain unacceptably high. It is for this reason that the current lockdown level 4 has to be extended by another 2 weeks.
Umongameli Emmerson Mnangagwa useqhelise isikhathi sokuqiniswa kweziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19 ngamanye njalo amaviki amabili.
Uzabe lokhu usibulala uphenduke, uzophenduka ngelinye ihlandla ubulale uhambe ngoba abantu hayi abantu bayala sibili lanxa ubatshela bathi khona kula coronavirus.
Ingcwethi kwezempilakahle ziveza ukukhathazeka phezu kwabantu abangalandeli iziqondiso zokwenqabela i-COVID-19.
Our liberation heroes and heroines saw a well-funded enemy with sophisticated weaponry and they said to themselves, we will fight them, we will not give in, we will overcome. And indeed, as the emerging heroes of today, our enemy is poverty, hunger, disease, corruption, as well as retarded and delayed development.
Ele Zimbabwe linanze ilanga lamaqhawe ele Heroes Day namuhla umongameli Mnangagwa esithi uhulumende wakhe uluhlelo lokuhlenga ilizwe edakeni elikilo kwezenotho. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla uqhelise isikhathi sokuqiniswa kweziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19 ngamanye njalo amaviki amabili. Umnangagwa uthela nxa inani lababanjwa lomkhuhlane lehlile phakathi kwamaviki amabili edluleyo, inani lababhubhayo lilokhe liphezulu kakhulu. Kumbiko awethu lekumabona kude Umnangagwa uthe ngokunjalo ilizwe lizaqhubeka likuzinga lesine lokuqiniswa kweziqondiso lezi i-lockdown level 4. Uxwayise uZulu ukuthi elandele limigoqo njalo ehlatshwe ngobunengi ukuze uqedwe lumkhuhlane. Asizweni amazwi kaMnangagwa.
The increase in new cases per day has gone down considerably in the past 2 weeks.
Inani lababanjwa yi-COVID-19 liyehla mihla ngemihla kumaviki amabili edluleyo. Lokhu kusho ukuba impi yokulwisana naleli gciwane esibangeni sesithathu, i-third wave, iyaphumelela kweZimbabwe. Kodwa leli nani kalikehli okujabulisayo. Kungakho isikhathi sokusebenza kwesibanga esikuso ese-COVID-19 lockdown sika-level 4 sizaqheliswa ngamanye amaviki amabili. Ngiyakhuthaza umuntu wonke ukuthi alandele isiqondiso lezi ezinjengokuqhubeka singasondelani duzane, i-social distancing, ukugeza izandla izikhathi zonke ngesepa lokusebenzisa ama-sanitizers. Okokugcina, kumele abantu bahambe bayehlatshwa ijekiseni yokuncedisa amasotsha omzimba ukuzivikela emkhuhlaneni e-COVID-19.
To wash our hands with soap and to sanitize our hands with alcohol-based sanitizers. Everyone eligible for vaccination must get vaccinated urgently.
Lawo bekungamazwi kaMongameli Emmerson Mnangagwa ekhuluma kumabona kude namuhla. Ugatsha olubona ngezempilakahle luthi umkhuhlane lo ubulale abantu abangamatshumi ayisikhombisa lane i-74 izolo. Kutholakale njalo abedlula amakhulu amane 437 belawo. Loku kucho ukuthi usubulele abantu abazinkulungwane phose ezine seloke ufike eZimbabwe 3,900. Asebefunyene bele coronavirus bonke sebephezu kwenkulungwane ezilikhulu 116,327. Abahlatshwe ijekiseni yokuvikela lomkhuhlane izolo bedlula inkulungwane ezilitshumi lambili 12,797. Abahlatshwe esibili njalo ingeyokucina bazinkulungwane ezedlula amatshumi amabili 20,357. Ingcweti kwezempilakahle zithi zikhathazekile kakhulu ngabantu abangalandeli iziqondiso zokwenqabela i-COVID-19 ezabekwa nguhulumente kanye lenhlanganiso ye-World Health Organization. Kubika uMavis Gama.
Lanxa inani labagulayo lababanjwa bele COVID-19 elizweni selinganeno kulezi nsuku ezedluleyo, abezempilakahle bathi uZulu ukhanya engasazihluphi ukulandela iziqondiso zokuzivikela ekuthelelweni leli gciwane. Udokotela Agnes Mahomva, umqondisi obona ngokuqhutshwa kwenhlelo zokulondolozwa kwabantu ku-COVID-19 kuhlangothi olwe-National Response to COVID-19 Pandemic in Zimbabwe, ngomunye wabakhathazekileyo.
This is really of concern.
Lokhu kungenxa yokungalimuki ingozi ekhona kwabantu okuyinto esikhathazayo.
Okusekelwe nguprofesa Solwayo Ngwenya, okhokhela isibhedlela sempilo esikobulawayo.
Uzabe lokhu usibulala uphenduke, uzophenduka ngelinye ihlandla ubulale uhambe, ngoba abantu hayi abantu bayala sibili lanxa ubatshela bathi khona kula coronavirus.
Kodwa vele uZulu akazinaki ngiyithola kancinyane, kutsho umnumzana Philani Ngwenya waseJombe.
Icorona sikhona kodwa abantu abayinaki, babona ngani ngekudlala kungafiwa kuyatshona kugcwele emfeni, kodwa yikho lapho onikana khona imikhuhlane.
Lanxa uhulumende wabetha inani labantu abangamashumi amathathu 30 kuphela ukuba kube yibo abaya emfeni, kuhlala kugcwele lapha ezimfeni lalapho obhubhileyo ebulewe yilolu bhubhane lwe-COVID-19. Ekutshoneni kwelanga layizolo kutholakale abantu abedlula kancinyane 4,437 abatholakale belegciwane leli, abangamashumi ayisikhombisa lane babo 74 balahlekelwa yimiphefumulo. Lokhu kusitsho ukuba eZimbabwe sokutholakale abantu abazinkulungwane ezedlula kancinyane ikhulu 116,325 asebetholakale bele COVID-19. Kwasila abafika phose inkulungwane ezisitshiyagalolunye 88,829, kuthi abafika phose inkulungwane ezine 3,900 kwaba ngabalahlekelwa ngumphefumulo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe uluhlelo olubalulekileyo olokuhlenga ilizwe ebunzimeni eliphakathi kwabo kwezenotho ukuze abantu babe lenhlala kahle, okuyinto athi yafelwa ngamaqhawe eZimbabwe. Umnangagwa wethule amazwi la esemathuneni amaqhawe awe-National Heroes Acre eHarare namuhla emkhosini wokunanza usuku lwe-Heroes Day. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Ekhuluma emkhosini wokunanza ilanga lamaqhawe eHeroes Acre namuhla, uMnangagwa uthe uhulumende wakhe usebenza gadalala ukuthuthukisa umnotho welizwe. UMnangagwa uqhubeke ethi uhulumende wakhe kunje useqinisa umsebenzi kunhlangothi ezehlukeniwe ezigoqela kwezemfundo, ezokulungisiswa kwemigwaqo lezinye, esithi lanxa ilizwe letheswa izijeso zenotho, umnotho waleli lizwe uzathuthuka noma kanjani.
Our liberation heroes and heroines saw a well-funded enemy with sophisticated weaponry and they said to themselves, we will fight them, we will not give in, we will overcome. And indeed, as the emerging heroes of today, our enemy is poverty, hunger, disease, corruption, as well as retarded and delayed development.
Kunjalo nje lanxa inkulungwane lenkulungwane zabantu beZimbabwe baphatheka empini yokukhulula ilizwe embusweni wabahuquluzi bomnotho abamhlophe iningi labo lokhe likhala ngokudla inqoqo zomlomo kuthi abangazange bakhulule ilizwe yibo abakhanya besidla ngcono iningi labalweli benkululeko abasaphilayo bathi okwenzakala manje ezweni ayisikho abakuyela empini umnumzana Alton Maphosa omunye wabalwa impi yenkululeko ngaphansi kweviolezipra uthi akayiboni intuthuko ekhulunywa ngumongameli welizwe
lokho kwaba yilo lelilizwe leZimbabwe ngani lapha kwaku-reverse gear ngo-1980 sesibuyele back kuma-1950s
umnumzana Fidelis Moyo omunye njalo owalwa impi yenkululeko uthi abakakuboni abakuyela empini
bakasikafiki lapha esiya khona lalapha esasicabangela khona ukuthi kuze bayikho celebrate abalutshwane abanye abangasiwo maqhawe abanye abangamafake heroes lalaba abalaliswa abashona betshayelwe izandla othiwa ngama-heroes whilst ama-heroes elizwe leli ayahlupheka
unkosikazi Thoriso Phiri umlweli wenkululeko layo uveze ukukhathazeka kwakhe ethi ubuqhawe sebalulazeka
sengidanile ngezinto ezenzakalayo nge-heroes le okungazwakali ukuthi thina besikhona siparticipate khona akukhanyi lutho ngisho
olela amalungelo oluntu umnumzana Mbuso ofuzwayo yena uthi iheroes lilanga elihle
bekulilanga elihle eliqakathekile elibonisa okwenzakalayo manje osokulusizi ukuthi sesuka libe ngani libandla lezano PF aseyilolanga labantu abahamba bayazimisela ngokulwela inkululeko yeZimbabwe because okulohlupho
namhlanje iZimbabwe ayizange iye lapho okulele khona amaqhawe kobulawayo njengeminyakeni ngoba ilizwe liphansi kweziqondiso ze-COVID-19 lockdown ezalisa abantu ukubuthana bebaningi ngimele iStudio 7 obulawayo ngingu Anastasia Ndlovu
Ibandla leMDC Alliance selithumele amazwi entuduzo emulini kaNkosikazi Jane Lungile Ngwenya yena ongomunye wabaphiwe isicoco sokusebenzela ilizwe ngomongameli Emmerson Mnangagwa iHeroes Acre namuhla. UMangwenya ubhubhele kobulawayo ngeviki edluleyo waphiwa inhlonipho yeqhawe lesizwe. Walwa impi yenkululeko ekuviyo leZipra isiphathamandla seZanu PF umnumzana Obert Mpofu utshele iphephandaba leHerald ukuthi ilanga lokubekwa kwakhe liza kwaziswa ngokuya kwesikhathi umsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafaspanda uthi uMangwenya liqhawe mpela elingabuzwayo
silila labakongwenya iMDC Alliance layo ithi abakongwenya abakhale balethemba ngoba intombi yakwethu ekasitshela uJane Ngwenya intombi yesizwe liqhawekazi esithi ngesikhiwa heroine ikho ke sikhala lani njenge-MDC Alliance upresident Jamisa we-MDC Alliance laye ukhala lesizwe sakomthwakazi leZimbabwe jikelele sithi inkosi ibe nani ngoba uJane Ngwenya ungumama owayelesibindi osebenze lamaqhawe lamaqhawekazi anjengoVictoria Chitepo, Ruth Chinamano, Thenjiwe Lesabe lamanye amaqhawe lamaqhawekazi angazange adeclare ukuba yihero ngoba basuka balandela iqhawe elikhulu uNkomo njengobaba uLookout Masuku abazange bamfake eHeroes Acre ngenxa yokuthi babe vele besithi galandeli okufunwa yilaba babusayo. Namhlanje sikhala lani babakongwenya, umama uJane Ngwenya uthiye isizwe sakomthwakazi waya eZambia, wafika eZambia wabe ngugerilla, waba ngu-administrator, waba waphatha konke okunzima khonale. Ibhombe elabulala uJZ Moyo ladubuka esehofisini lo John Landa Nkomo ongumuyi khathesi la ye-hero. Balinyazwa libhomba lelo, basila engozini kodwa uJZ Moyo wasishiya khonapho.
Bakhona abakhala ngokuthi amaqhawe amanengi egananzwa esaphila ananzwa ngohulumende esebhubhile. Lingathini ngalolo daba?
IZANU PF government ayizange imnanze, yikho namhlanje ede sehlala old people's home. Lokho yikutshengisa mpela ukuthi amaqhawe kazi lamaqhawe bawananza sefile, njengoba kulesaga sesishona esithi afawanaka, ofileyo selungile. Yikho thina sithi hatshi bo, asinanzeleleni sirecognize amaqhawe ethu asaphila, sibabonge basaphila, hatshi ukumelela umuntu ezilale. Siyabonga abakongwenya abasipha iqhawekazi elinjengoJane. Siyabonga iZimbabwe eyasipha intombi eqinileyo eyasebenza labomuyi oJoshua Nkomo, labolukhathi Masuku, labodabengwa Thenjwe Lesabe, lamanye amaqhawe angazange ahlonitshwe.
Umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngomsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance. KuLivetalk lamhlanje sikhangela ukuqansa kwenani labahlaselwa ngomkhuhlane we-COVID-19, wona ophehlwa ngumkhakha we-Delta variant. Abezempilakahle sebekhuthaze omama ukuthi bamunyise ngoba uchago lwabo luqakathekile ekondleni abantwana. Lenkuthazo iphume ngeviki edluleyo amazwe omhlaba enanza isikhathi sokuqakathekisa ukumunyisa esiqale mhlaka 1 kulinyanga saphela mhlaka 7. Ubathabile Masuku usipha loludaba.
Omama bakhuthazwa ukuba bamunyise abantwana okwenyanga eziyisithupha zakuqala zempilo yabo bengakaqali ukubapha okunye ukudla. Abezempilakahle bathi lokhu kwenza abantwana benelise ukumelana lemikhuhlane etshiyeneyo njalo bakhule kuhle. Umnumzana Ivindo Siziba, umongi esibhedlela sempilo njalo engumgcini sihlalo weZimbabwe Nurses Association, esibhedlela lesi ukhuluma ngokuqakatheka kokumunyisa.
Ukumunyisa yinto eqakathekileyo kakhulu impila kahle engane kumbeni impila kahle yomntwana, especially isisemncane. Kuqakathekile kakhulu ukuthi ephile ngochago oluphuma ebeleni likamamayo kuphela, especially for the first 6 months, engahlanganisi lokunye ukudla. Umntwana laphana ma esanda ukuzalwa uyabe efuna ama-nutrients ayenza ukuthi isimo sakhe sokuzivikela emkhuhlaneni kumbeni kwamanye amagciwane lasiphakame.
Uqhubekela phambili uSiziba echaza ukuthi ukumunyisa kuphathisa njani umuntu ongumama. Umnumzana Siziba wengeze ngokuthi uma umama ebanjwe igcikwane le-COVID-19 uvunyelwe ukumunyisa.
Umama masele COVID but engakaguli kakhulu kakhulu kunokanga ukuthi kasakwanisi. Isikhathi esiningi siyathola ukuthi ama-80% yama-COVID cases, ama-mild cases, okuthi khonakhona befanana lama-flu lona lawo esiwa lawo everyday, amanye vele kasuzabe lama-symptoms. So isikhathi sonezo vele umntwana kuyabe kumele efide umama la eku-isolation, e-isolate lo mntanake emfide ebemonitha ukuthi khonakhona ngala ma-problems yini. Ngaphandle makuyukuthi khonakhona umuntu wakho nomama wakhona la segula kakhulu, sekwehlela kokuphela vele kasakhwanisi la, then siyathi hayi siyamseparatha lo mntwana.
Unkosikazi Sifiso Ndiweni, omunye wabomama abamunyisayo, uncoma umkhankaso wokufundisa omama ngokukhetha ukumunyisa.
Ukumunyisa abantu bethu into enhle kakhulu eqhakathekileyo esiyikhuthazwa sikhathi sonke esibhedlela nxa sisiya bahambisa ukuthi kubonakale ukuthi bayakhula. Uchago lwethu silalo emzimbeni sayo sibanika lona luphethe into yonke abangabe beyifuna ukuthi bakhule.
Unkosikazi Sazini Fuyani, omunye njalo umama omunyisayo wakobulawayo, ukhuluma ngenhlupho abahlangana lazo ngesikhathi se-COVID-19.
Now i-challenges esiyifesayo eclinic ikuthi sokulayinwa pha njalo sokuphuza. Ungahamba ekuseni ubuya sokutshonile vele ilanga because of COVID. Okwamanje akusekho injwayele, sayisinjani sesiyijwayele, but ukuthi sokuphuza sokulethe akusenzwa ngesikhathi. And sebegrade futhi ama-review dates loba lihambile kompa abanye kuzathwa bebuye ngalesana babebhalile sibili date kodwa sekuthiwa konkona ungafika esibhedlela bethi ubuye ngelinye ilanga because okuthi labe libaningi elibhalelwe same ama-date ona lawo ngenxa ye-COVID.
Udokotela Ruth Labote, umgcinisihlalo wekomiti ebona ngezempilakahle, ekhuluma ngokunanzwa kweviki wokumunyisa, uthe idale lephalamende selilabo omama abatsha abamunyisayo, ngakho kufanele kube le ndawo ezilungiswayo ezifanele ukuthi omama bamunyisele khona nxa besemsebenzini. Umnumzana Kudakwashe Zombe, umgcinisihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Civil Society Organization Scaling Up Nutrition Alliance, ukhuthaze uhulumende ukuthi akhangele imithetho yezisebenzi ethi kumele inanze omama abamunyisayo ngokubalungisela indawo ezibafaneleyo. Kusukela ngomnyaka ka-1922 amazwe omhlaba amanyana minyaka yonke ukuqhuba umkhankaso we-World Breastfeeding Week, WBW, ngenhloso yokukhuthaza lokucebisa omama ngokuqakatheka kokumunyisa abantwana okwenyanga eziyisithupha zempilo yabo. Umkhankaso walo nyaka wenziwe phansi kwendikimba ethi Protect Breastfeeding, a Shared Responsibility. EZimbabwe lumkhankaso ubukhokhelwa ngabogatsha lwezempilakahle. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kwezemidlalo, iqembu lenguqu eleTalent Vision lithi kalisoze liqhubeke libhadala abadlali balo bengenzi lutho njengoba imidlalo imisiwe elizweni ngenxa yeCOVID-19. Kubika uJoseph Njanji.
Isiphathamandla seqembu leTalent Vision umkhululi Mthunzi uthi bakubone kungcono ukuba ngesikhathi ibhola lingadlalwa bayabe faka imali kunhlelo ezizabatholisa imali kuthi abadlali labo babe yisebenzi kulezo nhlelo ukuze bengabi belokhu behola behlezi bengenzi lutho.
Abaxhasi bethu, ama-principal sponsors, sebefaka imali kuma-projects ethu kunokuthi babe beholisa abadlali bethu bangekhaya. Babubone kulokuhlakanipha phakathi ukuthi abadlali bethu labo bonke abasidlalelayo banikwe ithuba baqhatshwe kuma-projects ethu. Laba abancane abalokhu besiza ukuthi inyawo zisavuma lizathi kungathiwa ibhola liyaqala basuke ngale emsebenzini babuyele emdlalweni wabo webhola. Kukanti laba sebesizwa amadolo senzima balakho ukuthi bahle baqhubeke besebenza.
Iy'nhlelo zokungenisa imali eziqalwe liqembu leTalent Vision ngezigoqela ukutshaya izitina, ukwakha, ukulungisa amabhara bewathengisela izimbamgodi, ukutshisa insimbi zisiba imigubazi yeminyango, isigayo kanye lendlu yokudlela. Umthunzi uqhubekele phambili wathi abadlali lawo bavumelane lazo isinqumo esithethwe zinkokheli ngoba bezafundela imisebenzi ezabaphathisa nxa bengasadlali.
Sahlala phansi labadlali ngathi ama-representatives awo, captain no vice captain, sabachazisela ukuthi khathesi sesikhangelela ukuthi kusukisela mhla ka-1 July abadlali bethu sokumele basebenze sifumane ithalenta labo lesibili ngaphandle kwebhola ukuthi inyanga iphela sibongane. Lokhu kuzakwenzakala kuze kuqale ibhola, abadlali bakwamukela lokho. Kakhulu kakhulu bekunanzelela ukuthi isikhathi sokudlala ibhola sisuka sibe silutshwane, kanti futhi idima yakhona ilameva ukuthi ungaqhamuka unganelisa ukudlala ungalimala ungenelisa ukudlala.
Ensukwini ezidlulele inhlanganiso ekubona ngokuqhutshwa kwemidlalo elizweni yeSport and Recreation Commission ikhuphe umbiko isithi isivumele amaqembu amela ilizwe kumidlalo etshiyeneyo ukuba alungiselele ukuba adlale lamaqembu akwamanye amazwe. Amaqembu amele ilizwe leZimbabwe emidlalweni yenguqu eyokudinga intshantshu zezwekazi abalisayele FC Platinum kanye leBlack Rhinos Queens lawo akuluhlu lwamaqembu asevunyelwe ukuqala ukuzilolonga, kodwa umbiko weSRC ugcizelele ukuba ezinye zonke inhlelo zemidlalo zilokhu zimisiwe. Asekulokhu esabela ukuba amanye amaqembu asengahlatshabalale ngoba labo abawaphathisa ngemali bengathokoziswa ukuba belokhu befaka izimali khona kungadlalwa. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, inguJoseph Njanji.
Siloke sikudaba lwezemidlalo obekhokhela iqembu leZimbabwe emidlalweni yama-Olympics kweleJapan uFrederick Ndlovu uthi baza kwenza umhlangano wokuhlolisisa okwenziwe ngabadlali beZimbabwe abaphenduke ekhaya belengise izandla bengelasicoco abasitholileyo. UNdlovu uthi bazaphathisana lenhlanganiso ezitshiyeneyo, amankampani kanye loZulu ekudingeni abadlali abazakhethwa ukuba bamelele eZimbabwe kuma-Olympics aza kwenzelwa kweleFrance ngo-2024. Lanxa iZimbabwe iphenduke ilengise izandla, eleKenya lithole izicoco ezilitshumi eJapan kwathi amanye amazwe aseAfrika agoqela iEgypt, South Africa, Uganda leEthiopia athola ezimbalwa. Elemelika yilo elithole izicoco eziningi ukwedlula wonke abazwe emidlalweni le egqitshwe izolo. UKirsty Coventry ongumphathintambo wezemidlalo kanye lomdlali wegolf uScott Vincent bebemele iZimbabwe ekugqitshweni kwalimidlalo. Asizweni uNdlovu exoxa loGibbs Dube weStudio 7.
Unyanga lezayo kaSeptemba silakho lokho kuthiwa abathi strategic plan for the next 4 years. Yona i-short term, then sizabe silungiselela futhi i-medium term yabe ikhangelela ukuthi ama-Olympics ka-2028 and the long term ka-2032. Ngakho-ke okwakathesi kumele sikhangelisise, sikhwisise, sibenzise ama-scientific methods and le technology le research ukukhangela ukuthi esikwenzileyo kusithethe kwasifikisa ngathi. Ngakho ukuthi siqhubeke from lapho esikhona kathethi siya phambili sizenza njani. Ngakho-ke okusobala ukuthi abadlali bethu kumele sibasekele kakhulu ngezimali, ngemicimbicimbi yokusebenzisa ukulungiselela imidlalo yabo etshiyeneyo. Ngakho-ke silamazwe anjengabo-South Africa eza eMzansi lapha abalama high performance centers, yike sikhalele khona ukuthi hayi kumele sibe labudlelwane babo ukuthi sigijimisele abadlali bethu khona ngale ukwenzela ukuthi sibasukise kulapha abayikho khona esigaba esikhona, sibakhweze ukuthi bebe lawawo amandla ukuthi hayi benganqoba kwimidlalo ebuya e-2020 Olympics. Senjalo futhi kuyamele ukuthi sikhalele ukuthi njengeZimbabwe Olympic Committee singazama ukuthi sidinge izimali ezithize kwenza ukuthi singezelele kuloko kade silakho, ngoba siyakwazi ukuthi khona besilabadlali abahlanu, kodwa-ke kungaba ngcono ukuthi nxa singaba labadlali abangamathumi amahlanu kusiya phezulu, hhayi kwenza ukuthi kube nehlonzi ebadlalini sibahambisa kwimidlalo le phezulu.
Ye, ubona ngani khonokho lingakwenza njani ukuthi lidinge babe baningi abadlali kulokuthi lihambise kuphela abahlanu? Kambe kusekelwa njani? Le mali iyatholakala yini?
Umsebenzi lo singeke siwubeke kuhlandla elilodwa. Umsebenzi lo kumele siwubeke kunama-athletes, kuma-clubs abadlalelayo, kuma-national federations abakuwo. Lathi-ke iZimbabwe Olympic Committee, i-Sports Commission, layo ihulumende yeZimbabwe. So kumele sihlale phansi ndawonye sihluze ukuthi singenza njani ukuncedisa abadlali bethu, ngoba sonke sile role to play in the development yama athletes ethu la. So kuqathelele ukuthi sikhuthaze sikhulume lehulumende, sikhulume le ministry yethu ukuthi singenza njani ukwenza ukuthi sincedise abadlali bethu. Yikho sesiza kwenza khonoko ngoba lani linje Dube njengabantu abaphethe eze information lani le role yethu okumele liyidlale eyiyo yona leyo yenzayo kathesi ukuthi lazise usapho lokhu lweZimbabwe imbambeko esilazo njalo futhi nayo iZimbabwe ijikelele ilayo ihlanzi okumele lilenze lama-private companies okumele ancedise ukwenza ukuthi sikhuphuke njengelizwe sindawonye.
UFrederick Ndlovu ubekhokhela iqula leZimbabwe emidlalweni yama-Olympics egqitshwe izolo kwele-Japan. Siziphethe ngebezihamba phambili. Umongameli Mnangagwa useqhelise isikhathi sokuqiniswa kweziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19 ngamanye njalo amaviki amabili. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezekuseni kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungami Linkomo.